inini ndinotaura kuti pari zvino hatisati taona zvichiitika izvozvo nokuti patemu yavanotaura kuti mabills ari kukwanisa kubviswa up to now tichinotarisa mabills edu tiri kungowanika amaund yemabills inenge yakangodaro
asi imi semaonero enyu mukawanikwa muchibvisirwa mari idzodzi nehurumende munoona iyo kanzuro ichizoshanda nemari ipi
ikoko ndo kunonzi kuda kunyebera vanhu vachida ku padza vanhu nezvinhu zvisingazoitiki the bill ravainaro muvanhu bill ravainaro ivo vanozokwanisa kuribhadhara sei kana vaitaura kuti tinodidhakta mabills ese vanhu mari yekuzonhikira vanoiwana kupi vanenge vachinyebera kubata vanhu kumeso
semaonero enyu hamuone kunge vachange vachizviita munguva inoteera here tichitarisa kuti vakataura nyaya iyi yekubvisa mari mwedzi wapfuura unoyu uyezve mabills pari zvino anogona kunge ari ekumashure
semaonero edu hationi kuti vanokwanisa kubvisa mabills just cause that a trick yecampaign and trick yekutsvaga kuti vanhu vakwanise kuwanika vari on their side ezi kuti tikatarisa kubva kudhara pane pavaimbopa kana vanhu maskins vachiti dharai but at the end of the time vaizouya nekumashure votanga futi kudii kubvisa vanhu vaya vava kuzoita maoperations zvinotipa kuti tinoramba kuti inongori kubatwa kwevanhu kumeso but hihombe chinge chizoya kumberi